Vasaidi vanonzi vashaikira kuZambia, mwana wavasaidi Lee Said Ben achinyora padandemutandere Facebook ati baba vaenda kumusiki uye vaive munhu akamuumba pamwe nekumuratidza nzira yeupenyu. Vatapi venhau vakawanda vakashanda navasaidi mumakore akawanda vanoti Zimbabwe neAfrica dzarasikirwa zvikuru nekufa kwavasaidi. Vatapi venhau vakawanda vati vasaidi vaiva munhu aiziva basa rake uye aive asina matyira, uye vakadzidzisa vanhu vakawanda kuita basa rekutapa nekunyora nhau. VaChris Chinaka vaudza Studio 7 kuti vasaidi vange vari zitateguru rekutapwa kwenhau muZimbabwe neAfrica yose.
Vakazoshandazve zvinozivikanwa nemunhu wese mune mamwe mapepawo anenge akazvimirira oga asiri akarerekera kuhurumende. Kwavaizikanwa nenyaya dzavo kana chavanenge vamira nacho ndozvavaimira nacho. Munhu ainyora dzimwe nguva zvekuti tingati chinyoroso chavo chaiva munondo, chaiva pfumo, wairinzwa kubaya kwaro kana pavanenge vachinge vanyora.
Vachinaka vanoti vasaidi munhu akaita basa guru munyaya dzekutorwa kwenhau pamwe nekudzidzisawo vamwe muZimbabwe, Southern Africa neAfrica yose kuita basa iri.
Muchavakaita muno munyika nemudunhu redu kuno kuAfrica raiva rekudzidzisa vechidiki zvekutorwa kwenhau. Chinhu chetino kune vanhu vakati wandei vakadarikawo nomumaoko avo. Nyange pavanga vazoregedza mabasa, kune vana vechidiki, vakomana nevasikana, vakagara vakavatora sasekuru vekutorwa kwenhau, ziteteguru revaipota vachivabvunza nezvemabasa ekutorwa kwenhau, achivabvunzawo pfungwa dzavo dzavaipa vasingatyi, vasingatarisiri divi rimwe. Munyaya dzepolitics kunyorwa kwezvematongerwo enyika vaizikanwa chaizvo nenyaya dzavo dzekuti kana vamira pane shoko rinozva. Saka tinoromba kuti vaenda vatisiya, asi tinofara kuti takavaonavo kwenguva yakati kuti.
Mutori wenhau Chengetai Zvauya, uyo akashanda navasaidi kuDaily News on Sunday kubva muna 2002 kusvikira parakabvarwa nehurumende, anoti vasaidi vaive godobori munyaya dzekutapa nhau uye akadzidza zvakawanda kubva kwavari. Nhengo yeBoerd Remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter, uyewo vakashandawo navaBill Said kuDaily News, vaColumbus Mavhunga vanoti Zimbabwe yarasikirwa negamba rekunyorwa kwenhau nemabhuku, uye dai kwaive nenzvimbo inovigwa magamba ekunyora nhau, vasaidi vaikodzera kuradzikwa panzvimbo iyi. VaMavhunga vanoti vasaidi vaive munhu aifarira basa rake pamwe nekudzidzisawo vamwe basa.
Asiyana nevazhinji vedu, even vamwe vadiki kwaari, vanoti vakapedza mazuva maviri vari munewsroom unonzwa vachizorova matundundu vachiti ndisutire apa tave maveterani. Kwete, ana Saidi akasenza munana Zambia vakasirira mapepa akawanda, asi vanenge ari munhu aive nenguva nevanhu. Semi saZimbabwe tinoti I think kurasikirwa neavo vaye vatinoti vaipromota media diversity, different views, vaive nenguva nevanhu.
Vasaidi avo vakaberekwa muna 1937 vakashandira mapepanhau akawanda muZimbabwe akaita seZim Papers, Horizon Magazine, Daily News neDaily News on Sunday nemamwe, uye vakashandawo kunyika dzakaita seZambia, Ghana neSouth Africa. Paakawana nyika kuzvitonga, vasaidi vakava mutevedzeri wemupepeti mukuru weHerald. Vakanyorawo mabhuku akawanda anosanganisira The Hanging, Return of the Innocent pamwe na Days of the Baboons. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.